Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 23 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu sebato rezanupf tinongodzoka pamashoko atatigara tichitaurira vebato rinopikisa kuti ngavave vanoyanana vave vanosangana vave vanowirirana.
Zimbabwe Electoral Commission yazivisa kuti ZANU-PF yawana zvimwe zvigaro zvemakanzuru sezvo pasina ari kuikwikwidza mushure memutongo wedare rekurambidza veCitizens Coalition for Change kukwikwidza.
Statement rakabudiswa nezvechi mbere kunyeba. Pamutemo tine kodzero yekuapila kuSupreme Court kumashure kwekunge kwabuda mutongo weHigh Court.
Asi vebato reCitizens Coalition for Change vanoti ZEC yakurumidza kumedza kutsenga ichada. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi Africa Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti ZANU-PF yatora zvigaro zvishanu zvemakanzuru muHarare, Chiredzi, Manyami mushure mekunge dare rapamutongo wekuti vasakwikwidze richitsigira zvainge zvaturwa nevari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vaSengezo Shabangu. Sezvo vaShabangu vasina munhu avakaisa kuti akwikwidze, ZANU-PF yabva yatora zvigaro izvi pamberi pesarudzo dzemabyelections dziri kuitwa musi wa3 kukadzi. Sarudzo idzi dziri kuitwa sezvo vaShabangu vakadzinga makanzura uye nhengo dzedare reparamende dzeTRCC. Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vafara nekuwana zvigaro izvi.
Isu sebato reZANU-PF tinongodzoka pamashoko atatigara tichitaurira vebato rinopikisa kuti ngavave vanoyanana vave vanosangana vave vanowirirana vave vanoita kuti zvinhu zvifambe zvichienda mberi. Vakaita shungu dzegugwe dzekudambura makumbo ndo medzisiro yadzo zvezvo, nekuti mutemo haumbofi wakafamba nemwe nzira isiri iyo mutemo. Mutemo unoita sechitima, unofamba uri panjanji, hautsauki, haufambi kana kutsika pasina njanji. Ukatoona watobuda unenge watorashika. Saka ninokuda kwokupokana kwavo, nokuda kwohumbimbi ndoga, nokuda kwokuzvitutumadza kwanyanyobata vatungamiri vebato rinopikisa ndo zvakuita kuti izvi zvive zviripo.
Vebato rinopikisa vanoramba vachiti ZANU-PF ine ruoko munyonganyoka iri kukonzera kurasikirwa kwavo nezvigaro izvi. Munomira papi imi sebato?
Isu seZANU-PF hatingagumbuki, nekuti ichatinotopindura maelection tinenge tichida kuti vedu vamiririri vakwanise kupinda, vakwanise kuva ivo vanosvitsa mabasa eZANU-PF navamunangagwa kuvanhu, vave ivo vanokwanisa zvakare kuva ivo vanoshanda vachiita kuti nzvimbo idzi dzavakunda vange vachiita kuti dziende mberi.
Nyika iri kugadzirira kuenda kusarudzo zvakare. Kunotyirwa nyaya dzemhirizhonga, kunotyirwa nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu. Sebato muchitiwo kudini?
Isu kuna vanhu vezanupf tinongoti ngatirambe tine runyararo rwedu, chero tikadenwa, chero tikanzwini, chero ukabayiwa, munhu anenge akupokana newe anoenda kumutemo. Ngatisaitei violence. Avo vanenge vachinzi vanokunda, nekuti tisakatarisira kukunda wedza pavhoto kana kuti hapana. Ngatichitobatai basa titotanga kudeliver zvido zvevanhu, nekuti mutungamiri wese wese, kandidheti yese yese kwairi inotoziva nhunha dziri mukati menzvimbo yavo. Chiitai kuti vanhu vaone kunaka kweZANU-PF, nekuti isu tisitega bato rinosvitsa zvido zvevanhu kuvanhu. kati chitobatai basa tiwedzere pamabasa ari kuitwa navamunangagwa vanhu vaone kunaka nekusimba kunonzi kwezano PF.
Vanga vari mukuru mubasi rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Asi mutauriri webato reCCC vapromisi mukwananzi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neZeki kukurumidza kumedza kutsenga ichada nekuti vari kuda kukwikwidza mutongo wedare reHigh Court uyu. Hatina kukwanisa kubata mutevedzeri vasachigaro veZeki vari mutauriri weZeki zvakare Komishina Rodney Kiwa kuti tinzwe divi ravo. Asi tabata vamukwananzi.
Statement rakabudiswa neZeki nderekunyeba. Pamutemo tine kodzero yekuapila kuSupreme Court kumashure kwekunge pabuda mutongo weHigh Court. Saka Zeki yanga isingafaniri kumhanya kubudisa statement yayabudisa. Tiri kunzwa zvakare kuti vari kufamba vachitsvaka masignatories ebato redu kuti auye kuzosaina kuti tatokundwa. Kukurudzira masignatories edu kuti asaenda kunosaina zvinhu zveZeki zvikava ndezvekunyepa. Tiri kuapila kuSupreme Court. Nyaya iyi ichanoperera kuSupreme Court. Kushure mekunge zvapera kuSupreme Court ndopachabuda budikidze kuti tikukwanisa rekukwikidza kana kuti hatisi kukwanisa.
Munotarisira kunge muchipikisa rini nyaya iyi kudarira muri kutaura reSupreme Court?
Pamutemo tine 15 days dzatopuwa kubva musi wa19 January kunge tichiisa mapepa edu kuda reguru reSupreme Court. Kutaura kudai so magweta edu ari mushishi kugadzirisa kuti vaendese apili yacho kuSupreme Court as soon as possible.
Iyo Zimbabwe Electoral Commission haizivi here nezvedanho renyu rekuda kupikisa vakapinda
kuti tanga taitaurira kudii kana kuti kuita sei. Zeki haina kodzero yekubudisa yayabudisa ichiziva kuti mwaka wedu nekuti toapila usati waexpire. Ndataura ndikati mwaka wedu pamutemo unofanira kunge tine 15 days within which we must appeal the decision. Saka Zeki yanga isingafaniri kumhanya kunobudisa statement iyoyo ichiziva kuti 15 days hatine kodzero yekuapila hasati dzapera.
Saka Zeki maizivisa here kana maisvitsa here shoko rekupikisa kwamuri kuita zvavakaburitsa izvo?
Zeki yaziviswa neboka redu reelections department vanyorerwa vachitaurwa kuti tsamba yavakubisa yanyanyomanya dai vambomira kusvika nhau iyi yapera kuSupreme Court. Tikabudisawo zvakare press statement to the public tichivazivisa kuti aiwa makandidhe vedu ngaaramba ari pagraund achigadzirira sarudzo ruzhinji runotsigira musangano weCCC inotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa vagadzirire kuzovhota dava makandidhesi edu achiripo pabhaloti.
Munoona here kumatare kuchibuda zvinokugutsai? Tichinzwawo zvakare vamwe venyu mubato menyu vachinyunyuta kuti matare edzimhosva ari muhapwa mezano PF kana kuti ari captured.
Takataura kare tikati matare ane mateya, asi hatiregi kuenda kumatare. Ndava ndoo nzira iripo inofanira kunge ichiteedzerwa. Zviri kuitwa nematare hazvisizvo, vanofanira kuteedzera zviri pamutemo voita zviri pamutemo. Saka tisaramba tichienda kumatare tichiratidza nyika yeZimbabwe kuti matare haana kumira mushe nebudikidzo remajudgment akatsviya maanenge achibudisa.
Mutauriri webato reCCC vapromisi mukwananzi vari parunare muHarare neStudio 7. Vesangano reJob Scholar Solidarity Movement nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika vari kukurudzira veruzhinji kuti vabude mangwana kudare neuwandu hwavo, apo dare riri kutarisirwa kutura mitongo panyaya mbiri dziri kupomerwa vaimbo vemiriri weZengeza West muparamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar. VaScholar vave negore nemwedzi misere vari mujeri kuChikurubhi. Rimwe gweta ravaScholar vaHarrison Komo vati mangwanani nenguva dza11 pachaturwa mutongo panyaya yekuti vaScholar vakatenderedza mashoko enhema. Vati masikati kuchazopiwa mutongo panyaya iri kuvagarisa mujeri yekuti vaipesvedzera kuti vanhu vaite mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvare More Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutungamiriri weJob Scholar Solidarity Youth Movement vaDarlington Chigwena vati mangwana izuva rakavakoshera zvikuru.
Isu tinotenda kuti vaJob Scholar vakasungwa vachimiririra mhuri yavamo Blessing Ali, mhuri yenge yarasikirwa namai vomusha. Iyo ndo mhosva yavari kupomedzerwa, asi yakabva yachumwa ikaiswa kumuvatongerwo wenyika vachida kuwa na choko wa sunga nashu. Tinoona kuti hakuna munu akakodzera kuti anga ari muusungwa iya asata abatwa nemhosva. Vajobusikana vane kodzero yekunge vachitongwa vachibva kumba vachinge vachitongwa vachitoriritira mhuri yavo vachinge vachitongwa vaine rusununguko rwavo. Kwete kuti wanogara mujere kunguva yakareba. Izvozvo mangwana vakazobatwa vasina mhosva. Zvorevei ivo vambogara mujere.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere vatiwo pari zvino vasikala inhapwa uye vari kutopikira mutongo kunyange vasati vawanikwa vaine mhosva.
Vasikala musungwa vaya vatinoti maprisoners of conscience inhapwa nekuda kwekuti vakasarudza kutevedzera kodzero dzavo. Havana mhosva kusvika vabatwa nedare kuti vane mhosva. Ndo kodzero ine munhu wese panopasi. Isi tinotoona semunhu atoseva kunyangwe mutongo waasati apiwa.
Izvi zvatsigirwa navaHerbert Chamuka the People's Unity Party.
Koti dzedu dziri kushanda pasi peZANU PF. ZANU PF ndo inopasisa kuti koti ngaibudise munhu kana kuti ngairege kubudisa munhu. Ende vajobusikala nguva yareba vari mujere vakagara zvekuti dei vanga vane mhosva vangadai vakatotongwa kare. Asi kuti hurumende yedu iri kuda kuvatsvagira mhosva yavasina kuti vawane chinovagadzika mujere. Saka tine vamwe vanhu vakatopinda mujere mushure mevajobusikala vakanga vane mhosva asi vakatobuda vari panze. But vajobusikala vari kuya kukoti vodzosegwa mujere, vouya kukoti vodzosegwa mujere.
Asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti mabatirwo ari kuitwa vasikala ari pamutemo.
Tinoremekedza zvakare kuti mutemo wenyika namatare enyika haana omba rume kana hurudza pamberi pavo. Anongotonga semutonga kunofanirwa kuitwa mutemo. Kana iri nhau yavasikala isi tinongovimba kuti matare achafambisa nyaya iyi kusvika pakupera kwayo nenzira yakafanira sezvaanga agara achingoita. Sekuti tione sekuti kwai matare ane chimwe chaanenge achiita kunziko kufambisa nyaya dzemutemo sezvinotsvagwa nevamwe. Ipo pasina humbo ndinoona sekuti kungonyepa nekuda kuvanda kusere kwechikuru.
Mashoko aya anotsinirawo zvakataurwa negurukota rezvemutemo vaziyambiziyambi kustudio 7 kuti hurumende haipindire pane zvinoitwa nematare uye vanoti akazvimiririra. Vajobusikala avo vaimirira Zengeza West mudare reparamende vanoti vanogara vakasungwa ngetani dzemumakumbo vari mujeri rechikurubhi umo vanogariswa vega. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Kune vanamuzvina bhizimusi vechidiki vanoti kunyange mamiriro ezvinhu munyika asina kumira zvakanaka vachatsungirira kuti mishando yavo isaparare sezvo vari kuwaniswa nemuzinda weAmerica muZimbabwe ruzivo, mari nemikana yekuti mibato yavo yemaoko ienderere mberi. Tinzwe zvizhinji kubva kuna Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vachitaura neStudio 7 nhasi muHarare pamusangano warongwa nesangano reveshidiki reHozi Innovator wekudzidzisa vechidiki vane mabhizimusi achiri kukura uye vanoda kuvamba mabhizimusi, mumwe wevatungamiri vesangano iri vaLeslie Makwembere vataura nezvechinangwa chavo.
Basa redu chakatunganidza isusu kutrena mabusiness skills, kuvapa maskills kuti vanokwanisa kuumba maideas avainavo vozvikreatira mabasa nekukreatira mabasa vamwe. Training yedu yatiri kuita muHarare ndeye vechidiki vanosanganisira vanobva pamazera e18 years kusvika pa35. Hatisi kuzviita izvi chete muHarare chete, asi tichibva muHarare tiri kuenda zvakare kwaMutare. Tabva kwaMutare tichaenda kuGweru, tabva kuGweru toenda kuBulawayo. Tashuka kuBulawayo tichazopeisira takuita the last one chaitwa muna May inenge ichiitwa online. Iyi inenge yakusanganisira vanhu vese across all provinces.
Mumwe wevechidiki angari pachirongwa ichi vimba inashe mutsvairo anoti dzidzo yaawana ichamubatsira mubhizimusi rake.
Bhizimusi rangu ndere kufambira vanhu ndichivaruka musoro. Basi urongwa wakaita sevanhasi wekubatsira vechidiki vari mumabhizinesi unondibatsira pakuti ndikwanise kugadzirisa maskills andinawo nekupiwawo mamwe maskills andinokwanisa kuwana. Uyezve urongwa wakaita sanhasi unobatsirawo futi kuti mushure memakombetions anenge aitwa unokwanisa kuwinawo mari, uyezve unokwanisa kuwanawo vanhu vekuti vanokubatsira mubhizinesi rako anova tinotiwo maconnections.
Mumwe wechidiki anoti achasimbaradza bizimusi rake kana awana zvidzidzo izvi izvo zvichaitwa kusvika nechishanu chevhiki rino ndiLennon Chiwowa wekumarondera.
Ndinoshanda basa rekudhirowa maplan nezvimwe zvine chekuita nemudhuri. Ndinoshuvira kuti zvidzidzo zvandiri kudzidza pano zvichandibatsira kukudza bhizinisi rangu kwandiri inini nekune nharaunda yakanditenderedza. Ndinoshuvirawo kutora prize iripo pazvicompetitions atichaita tichidzidziswa zveentrepreneurship nevebusiness innovators.
Mumwe wechidiki anogara kusouthly park muHarare, Chantel Chinema, anoti nekuda kwedzidziso yaawana nhasi achakwanisa kuvamba bhizimusi richabudirira.
Business idea yangu ndeyekutanga zvemba chikadzi vana vadiki. Kuuya kuprogramu ino kuchange kuchindibatsira nemifungo nezvikwanisiro nekundisanganisa nevanhu vangandisumudzira pakutanga bhizimusi rangu.
Chirongwa chanhasi ichi changa chakatsigirwa nehurumende yeAmerica kuburikidza nemuzinda wenyika iyi muno kuchitiwo sangano rekuEswatini reEdufree nechikoro chedzidzo yepamusoro-soro chekuAmerica cheIowa pakati pemamwe masangano. Mumwe wevanoshanda muchikamu chezvekubuditswa kwemashoko kumuzinda weAmerica muZimbabwe, muzvare Rebecca Archer Nepa, vati nyika yavo yakazvipira kuramba ichitsigira kuwaniswa mikana kune vechidiki vemuZimbabwe.
We are a big fan of Zimbabwean youth who are incredibly resilient.
Isu semizinda tinofara kuti vechidiki vane mifungo yakanaka yekuti vasimudzire nyika yavo. Ndizvo zvinoita kuti tivatsigire. Zvakanakawo kuti havasi vekumadhorobha chete vari kuwana rubatsiro asi nevari kumamisha. Zvakakosha kuti zvirongwa zvakaita seizvi zvienderere mberi kuitira kuti tiambe tichisimudzira vechidiki vemuZimbabwe.
Kudzidziswa kwezvemabhizimusi uku kwaitwa pasi pedingindira rekuwanisa ruzivo pamusoro pekufambiswa kwemabhizimusi kune vechidiki vanoshaya mikana vekumamisha nevekumadhorobha, uye kuchaitwa zvekare munzvimbo dzinoti Bulawayo, Mutare, Gweru nepamadande Mutande. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rinorana nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vanoti America yakagadzirira kusimudzira ukama hwayo neAfrica uye kuona kuti dunhu iri rivewo pamatare anozeva nyaya dzakakosha pasi rose. Vachitaura nevatori venhau vaine mutungamiri wenyika yeIvory Coast vaAlassane Ouattara, vaBlinken vati vataura navaWattara nezvekutyidzana munyaya dzezvoupfumi uye kuwanisa vanhu mabasa. America inoti iri kudawo kutanga mabasa munyaya dzezveutano munyika iyi. America inonzi iri kusimbaradza ukama neIvory Coast nekuda kwekugadzikana kwayakaita munyaya dzezveupfumi uye sarudzo dziri kutarisirwa muna 2025. America iri kushushikana nekupidigurwa kwehurumende munyika dzekumawirira kweAfrica dzakavakidzana neIvory Coast dzinoti Mali, Guinea, Niger neBurkina Faso. America yati ichapa Ivory Coast nedzimwe nyika mari inosvika mamiriwe nemakumi mana nemashano emadhora kana kuti $45 million yekuunza runyararo nekugadzikana. Izvi zvasvitsa mari yapiwa dunhu iri neAmerica pamamiriwe nemazana matatu emadhora kana kuti $300 million. VaBlinken nhasi vari kuitawo musangano nemutungamiri weNigeria vaBola Tinubu uye vachataura nezvekupidigurwa kwehurumende muNiger. VaBlinken vakataurawo nemutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi nezvegakavara vemunyika mavo panyaya yekusarudza yesarudzo dziri kunzi dzakabiridzirwa. Vachapeta rwendo rwavo kuAfrica nekushanyira Angola. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe.
Kushanya kwava Anthony Blinken, Secretary of State wekunyika yeAmerica muAfrica, kwakakosha zvikuru nokuti chinangwa chavo tinoona kuti ndechekuti varonge zvefuma yenyika dzomuAfrica ina idzo dzavari kushanyira. Togoona zvekuti vanoda kuvandudza zvine chokuita noutano, Omunika idzodzo togotarisa zvekuti vari kuda zvekunyaradzwa kwamabope nehondo dzaitika dziri kuitika muAfrica. Saka chinhu chakakosha zvikoro.
Tinoona kuti pane mari inosvika iyo 45 million yapiwa nyika iyi yeIvory Coast neAmerica. Munoona sei izvi?
Vavimbisa kupa Ivory Coast $45 million yokuti iunze budiriro munyika yavo uye norunyararo mudunhu rose iroro. Zvinhu zvakakosha zvikuru. Taona zvekuti vachaenda kuNigeria uko. Iyo Nigeria inova nyika yakakurisisa kana tikatarisa uwandu hwavanhu vomuAfrica. Chinhu chakakosha zvikuru ichocho kuti vape rubetsero vanhu vokuAmerica vachiunza kuwirirana nokugadzirisa zvamatongegwe enyika. Zvakanaka. Tazoona zvekuti vachienda kuCabo Verde zoguma vaenda kuAngola, uko kwavari kuvimbisazve kundosimbaradza zvokurwidzana kwenyika dzomuAfrica nehurumende yokuAmerica. Zvinhu zvakanaka kuti zviitike.
Takatarisawo Zimbabwe, zvii zvamunoshuwira mune ramangwana pamusoro pekushanya kwevanyarikani vanobva kunyika dzakadai seAmerica savaBlinken?
Iko zvino tototarisawo kuti dei Zimbabwe yanga ino utongi hujekerero hwavanhu, taitokwanisawo kuva nevashanyi vakaita seAmerica vanouya vachipa pundutso kunyika nokuunza budiriro yomunyika inenge ichigadzirisa upenyu hwavanhu pakurarama, kwete zvokungotaura kuti hatishamwaridzana nhingi tisingaoni zvinhu zvinenge zvichivandudza pfuma kuvanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vari parunhare muHarare naMavelous Mhlanganyawe weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wemauto eIsrael, Re-Admiral Daniel Hagari, vanoti mauto enyika iyi makumi maviri nemana akaurayiwa nezuro nechikwata cheHamas. Mutungamiri wehurumende eIsrael vaBenjamin Netanyahu vachiti vatanga kuongorora nyaya iyi. Aya ndiwo mauto akawandisa aurayiwa muzuva rimwe chete neHamas kubva zvatanga hondo iyi. Zvichakadaro, vePalestinian Red Crescent vanoti Israel yakabhomba muzinda wayo muKhan Yunis, vanhu vakawanda vakakuvara. Israel haina kupadivirayo panyaya iyi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevamwe vanoongorora zveupfumi vanoti dambudziko rekushomeka kwemari yekunze munyika rinogadzirisika chete kana hurumende yakatora matanho anodarika kungoburitsa magwaro ekuti iri kuita izvi nezvozvo. Hurumende yakazivisa kuti iri kutora matanho ekugadzirisa dambudziko iri anosanganisira kuvandudza musika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction Floor pamwe nekuwedzera mari yekunze mumisika uye kusimbisa dhora remunyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheDevry University mudunhu reOhio muno muAmerica, Professor Elliot Masocha vanoti chinoratidza kuti hurumende haina udzamu hwekugadzirisa dambudziko iri inyaya yekuti yava nenguva ichiti iri kutora matanho ekurigadzirisa asi pasina chinobuda.
Handiko kutanga hurumende kuti iuye namatanho okugadzirisa dambudziko irori. Iwo musika wacho weReserve Bank iwoyo rakariri danho rokuti vagadzirise kushayikwa kuri kuitwa mari yokunze nevamabhizimusi. Asi kushanda kwazvo hakusi kunatsokuonekwa nokuti mari yacho yokunze nzira dzayo dzokuiwana muZimbabwe dzinenge dzisingana dzikutariswa nehurumende kuti nyika iwane mari yokunze hunge ichigadzira zvinhu zvainotengesa kunze.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti dambudziko remari yekunze kuti ripere, hurumende inofanirwa kudzika mitemo yainozotevedzera inosanganisira kuchengetedza udzamu hwedhora remunyika, vachiti kana izvi zvakasaitika, nyika inoramba iri mumadhaka mairi.
Unless pato itwa matanho ekuti vanhu vachive neconfidence zvakare nelocal currency through mafiscal reforms, mamonetary reforms nemamwe mainstitutional reforms, I think tichangoramba tiri musituation ekuti mari yemuno inongoramba ichiderera in terms of value. nekuti munese ari kubhadharwa mumadollars haasi kuda kuramba akabata kana kuti akachengeta anenge akutomanikizwa kumhanya kumisika kunochinja mari iyoyo into my US dollars. Saka izvo zvinoramba zvichiita kuti pave ne pressure, pave ne demand yakanyanya yema US dollars, zvinoita kuti pave ne tingati vicious cycle yekupera simba kwemari yemuno.
Izvi zvatsinirwa neimwe nyanzvi yezveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai moyo mutambasere, avanoti zvinofanirwa kuitwa nehurumende kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongo hwakanaka, vachiti kana izvi zvisina kugadziriswa mamwe matanho ose aingatora haana chaanoburitsa.
Pare zvino zvekuti auction yacho iri kunzi inenge yakapegwa, tichiudzwa kunzi iyo vari kukwanisa kuwana mari muauction vari kuwana maus dollars achona nemari yakachipa, hazvina zvazvatibatsira kusvika iko zvino kubva rini zvazvakatanga muna 2020. So kana vachitarisira ivo kuti nyaya yeauction ndo ichazobatsira nyika, then hapana strategy, hapana urongwa huripo huchabatsira nyika.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru wekambani yeBullion Group International uye vari chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti panofanirwa kuve nedzikamo yedhora remunyika kuti rikwanise kutambirwa neveruzhinji, vachiti dzikamo iyi inotangira pakuti hurumende yatambira dhora remunyika here.
Kana hurumende zveikachiuya yechishamira maZimbabwean dollar iwawo, zvoreva kuti kana hurumende ikati chino nechini kumitero chinofanira kubhadharwa nemari yemaZimbabwean dollar, sezvavakamboita kumashure tiri pachikamu chekugadzirisa zvinhu zvese zvakapeyana, zvinoda kuti zvigadziritike tisingatarisani nechinhu chimwe chete.
Hurumende yakambenge yavimbisa kuti yaizovhura musika wemari yekunze weRBZ svondo rapera, asi izvi hazvina kuzobudirira. Munhau dzemitambo, totarisa zviri kubuda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Pamutambo uri kutambwa iye zvino, Gambia iri kutamba neCameroon uye zvibodzwa zviri 0-0, kuchitiwo Senegal ichitamba neGuinea zvibodzwa zviri 0-0. Nenguva dza10 manheru ano, Mauritania iri kutamba neAlgeria, ukuwo Angola ichitamba neBurkina Faso. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Mumitambo ichatambwa nhasi, Gambia iyo inotungamirwa naTom Saintfiet aimbova murayiridzi wechikwata chemaWarriors emuZimbabwe inosangana neCameroon, iyo ichiziva kuti ikasakunda Gambia zviro zvavo zvekuenderera mberi mumakwikwi zvinenge zvasvika kwamvura yacheka makumbo. Cameroon chikwata chine mbiri mumitambo yenhabvu, asi kukundwa kwavakaitwa neSenegal pamutambo wavo wechipiri kwakakonzera kuti vakawanda mumhuri yokwavo vagunun'une. Mutungamiri wesangano rinoona nezvemitambo yenhabvu munyika yavo, Samuel Eto'o, akasoropodza kusazvipira kunoratidzwa nevatambi vechikwata chavo, kunyanya avo vakakurira kumhiri, vaakati vaikoshesa kodzero ravo zvikuru kupinda kuzvipira kuzvido zvechikwata chenyika.
Tombotarisa mutambo weGuinea neSenegal, munoona mutambo uyu uchizofamba sei?
Pane mumwe mutambo pakati penyika dzaratidza kuti ndidzo dzinogona kunetsa mumakwikwi egore rino, Guinea inosangana neSenegal pamutambo wezvikwata dzatobudirira kusvika muchikamu chinotevera. Senegal yakakunda mumitambo yayo miviri yayakatamba, asi yakanyatsoratidza unyanzvi payakakunda Cameroon 3-1. Guinea iyo yakaita mangange neCameroon 1-1 yakakunda Gambia 1-0. Nekubudirira kusvika chikamu chinotevera kwezvikwata izvi, mutambo wavo wanhasi wakatarisirwa kupa mukana kuvatambi vanowanzotanga mutambo vari kunze.
Tombotarisa mutambo weBurkina Faso neAngola, munoona mutambo uyu uchizobuda zvakamira sei?
Burkina Faso ndeimwewo yezvikwata zviri kutamba mutambo wavo wanhasi, zvichiziva kuti zvatoyambuka kupinda muchikamu chinouya chemakwikwi shure mokukunda Mauritania 1-0 pamutambo wavo wekutanga. Nasi Burkina Faso inosangana neAngola, iyo iri kutsvaka kukunda shure mekupedza mitambo yavo yekutanga miviri ari mangange. Mune mumwe mutambo wanhasi, Algeria iyo iri kuratidza kusagona kwemakore apfuura kwakaita kuti imurudze mukombe mugore ra2019, yakatarisirwa kukunda painotamba nechikwata cheMauritania, icho chinenge chichitambira kupedzisa mitambo yavo mitatu chisati chadzokera kumusha. Algeria haisati yakunda mumakwikwi yegore rino shure mokupedza mitambo yavo miviri neAngola neBurkina Faso ari mangange.
Tinotenda tandanani Zimbwa. Musakangana vateereri chirongwa cheLive Talk Connection na8pm apo tiri kutaura nevechidiki nezvavari kuita kusimudzira mabasa avo vachibatsirwa nehurumende yeAmerica nevamwe. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina ntungamiri Nkomo.